Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 7th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mslanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the suspension of some ZANU-PF youth amid calls for dialogue with the opposition.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing internal conflicts in the ruling ZANU-PF party and possibilities of constructive engagement with opposition parties.
ZANU-PF this week suspended members of the party's youth league who claimed that three top Zimbabwean businessmen, some of them linked to the presidium, are engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended youth league secretary Pupurai Tokarepi, his deputy Lewis Matutu, and secretary for the commissariat Godfrey Tsengamu, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited director Billy Rettenberg, Kudamu Itakwire of Sakunda Holdings, and Tafazo Msarara, chairperson of the Grain Millers Association, for allegedly bleeding the country's economy.
Observers say their suspension indicates that all is not well in the ruling party, which teamed up with the Zimbabwe Defense Forces in 2017 to remove from office then-President Robert Mugabe. A faction known as Generation 40 or G40, comprising mainly of the party's Young Turks and Team Lacoste, said to be a front for the then-Vice President Emmerson Mnangagwa, were fighting for control of ZANU-PF.
Meanwhile, one of the suspended youth league leaders, Tsengamu, says they are planning to convene a citizens' forum meant to create a conducive atmosphere for dialogue between Mnangagwa and MTC leader Nelson Chamisa, who are expected to discuss issues affecting Zimbabwe. Participants are expected to be drawn from MTCT, National Patriotic Front, ZANU-PF, ZAPU Student Unions, National Youth Service, Tachamuga Says Jikile Campaign, Tumiso Tabengwa Foundation, Wabantu Foundation, This Flag, hashtag This Flag, Rural Teachers Association, and others. Indications are that the MTC, led by Nelson Chamisa, won't participate in the multinational youth convention.
Will this bring social, economic, and political transformation in Zimbabwe is the biggest question on everybody's lips. So please join in the conversation right now, and don't forget to go on all our Facebook platforms as we are live streaming on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Ngibambe izulu ndaba lamhlanje siyalubamba udaba lokumiswa umsebenzi wesikhatshana okwabalandeli bebandla leZANU-PF abatsha. Yababalisa uPopurai Tokarepi, uLewis Matutu, uzobuya loGodfrey Tsengamu. Laba bathathu kuthiwa bephule imilayo kumbe ngithi isiqondiso zebandla leZANU-PF ngokuthi bahambe emphakathini bafike bekhulume ngokuthi kulabanye abantu abangani ngabenza ukuhle kwele Zimbabwe yibo abacatshangela ukuthi badiliza umnotho welizwe. Laba bantu okuthiwa benza njalo nguBilly Rottenberg weGreen Fuel Private Limited, kuzobuya ke uKuta Dagwirei weSakunda Holdings, kube sokubuya njalo uTafazo Mzarara na umgcini sihlalo weGrain Millers Association. Kuthiwa abantu laba ke benza ubukhohlakali obunye obumangalisayo, kodwa bona nxa bezikhulumela abadinga amanga wonke la akhulunywa ngabathathu laba. Abantu abaningi nxa bekhuluma ngodaba lolu bathi kukhanya ngazani sokuzalela ingwe ebandleni leZANU-PF ngani kulokudoniselana okunye okumangalisayo. Kodwa ke bayaphinda njalo ubaba uTsengamo ekhuluma esithi uyacela ukuthi kube labantu abangahlangana bebaningi bekhulume ngodaba lokuthi kambe umnumzana Nelson Chamisa kanye nomongameli Emmerson Mnangagwa bangakhumbisana njani umlotha balungise konke okuhlupha elizweni leZimbabwe. So kulabantu abaningi abazangena kulomhlangano baningi sibili okunye okumangalisayo, kodwa ke lokhu kungalungisa ilizwe leZimbabwe na? kuna kumbuzo ke marvelous.
Aiwa kune awo vachango vaku pinda muchirongwa tinokuchingamidzai nyanya vari pa Facebook page yedu VOA Shona. Pano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yezvematongerwo enyika. Takaona isu nhasi, in fact taona isu nhasi vechidiki Godfrey Tsenengamo vekuzano PF vachitaura ivo kuti shuviro yavo ndeyekuti mapato maviri anopikisa munyika yezano PF uyezve nere MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti vamunangagwa naivo vachamisa vanofanira kuti vasangane kuti vataurirane kuitira kuti remangwana renyika riendere mberi zvakanaka. Saka ndozvatichange tiri kukurukura ipo pano kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi. Asi regai tombokupai nzwisa yepress conference yaitwa navatsenengamo. Uyezve tiri kunzwa kuti tinavo asi regai timbovaona pane zvavanga vari kutaura nhasi. Asi tinavo panhare saka pindai muchirongwa tigokumuwane muchivabvunza imi kuti izvi zvavanga vari kutaura uyezve izvi zvavada kutarisa asi regai timbovaona pane zvavataura nhasi.
Yeah, time the 21st. Yeah, former and the late president Mugabe. Yeah, because it's a national holiday. Guys, I can't see you putting Vasara party. What should I say? You need a card carrying. So Musa 21 is a holiday. Tafunga is ma Ramwe. Zimbabweans would know Chungani Devan Tosheza Ramnangaba Tosheza Chamisa Nevamovesi Tins Wabuti are not in the Roman woman, Yako Jian. There will be no party regalia, no chanting of slogans.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna va Godfrey Tsenengamo asi tiri kunzwa kuti vari panhare regaiti vataenda kwavari. Hallo va Tsenengamo makadii?
Hallo tete munofara here?
Aiwa tinofara tanga tiri kukuona ipa video apo tipewo tsananguro yekuti zvii zviri kuitika pari zvino sei mafunga kuti mutore danho ramatora iri?
Ya, chokutanga tete ndechekuti munoona kana muri vatungamiriri zvazva munenge miine shwiro dzamunenge miinadzo netarisiro dzamunenge miinadzo kuti dai nyika yedu ikabvapa ikagwendapa ikabvapa ikagwendapa. Patakanga tisingazwisisani nava Mugabe tine zvishuviro zvataiva nazvo zvekuti panguva ikapinda vamunangagwa tinotarisira kuti ichi chichabvapa chichiendapa chichabvapa chichiendapa. Saka tarisiro yedu pari zvino vamunangagwa vachitungamirira ndeyekuti nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tinofanira kuti tibatane uyeku tine maonero akasiyana tine mafungiro akasiyana asi iroro harifaniri kunge riri dambudziko nekuti izvozvo kunyange mumhuri chinowanikwa. Uye tarisiro yedu ndeyekuti kana vatungamiriri vedu vakabatana isu veruzhinji tikabatana tinokwanisa kupedza mapato maviri makuru ari muzimbabwe izano PF neMDC. Takatarisa maresults esarudzo dza2018 kuti mutungamiriri wedu vamunangagwa vakaita 2.4 million votes vachamisa vakabuda vaine 2.1 million votes kureva kuti pane musiyano bedzi wearound 300,000 kureva kuti nyika yedu yose iri divided into two according kumaresults a2018. Saka hapana urongwa hwatingaita hungabudirira kungave kurwisa nhau dzeuori kana zvimwe zvinhu nekuti vanhu vedu vanenge vachingozviona nemaziso emapato avo izvo matungiro enyika hatina muono mumwe chete senyika. Saka kunyange hurumende kana ani akauya aine urongwa hungave hwakanaka zvakadii nyika haikwanisi kufamba nekuti kune andingati polarization yakanyanyisa. Saka ishuviro yedu yekuti vatungamiriri vedu vakwanise kubatanidza vana vezimbabwe vatsvage nzira yekuti vangashande pamwe chete sei. Saka taona zvakakodzera kuti hatingamiriri vekunze kuti tingamirira vana vatabhombeki kana vamwe kuti vagouya vandivo vanobatanidza vatungamiriri vedu vanobatanidza vana vezimbabwe. Vana vezimbabwe pachedu tinogona kuzvibatanidza kana tikasiya chindingoveni tikasiya humbimbi ndoga tikaziva kuti nyika yedu inofanira kuuya mberi isu tichitevera kumashure. Saka ndoo nhau yatiri kushuvira kuti tisukidze nemusi wa 21 February.
Asi kwoita vamwe vanoti zvamuri kuita izvi pane vari kukutuma here kana kuti makazvifunga sei iyo nguva ino tichitarisa kuti vazhinji vari kuchema vachiti nyika yatatarika uyezve upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere.
Tete ndodambudziko ratinoita neveruzhinji vanofunga kuti kunyange tichinzi vechidiki hatina njere. Ini vanhu ngavazive kuti ndava munhuwo ndane makore anokwana 31 ndichishandira 37 kureva kuti ndirisa musha ndinoziva chakanaka ndinoziva chakaipa ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu ndinoziva zvavasingadi. Ini ndigere mumusha ndigere muruwa nevanhu handiiti zvokunzwa pamatambudziko akatarisana nevanhu handiiti zvokuudzwa kuti vanhu vedu havasi kukwanisa kuita maonera pamwe handiiti zvokuudzwa kuti nyika yedu inoda kubatana. Ivo vatungamiri vedu vatina vavo vakaenda kuhondo vachinzi vachivana vana vadiki vakadzoka vakatungamirira nyika at very tender age. Ndinokupai mienzaniso maimujuru vaiva ne 25 years vachionga vakaita brigadier muna 1981 vaine 26 years vamunangabva vakatadza kuuraya munguva yehondo vatongerwa rufu nekuti vakanga vari pasi remakore 21 kureva kuti zvose zvavakaita vakaita vari vana vadiki. Saka handingamiriri kuti kwanzi ndinotumwa nditori munhu ane njere dzomuudza chakanaka nechakaipa. Uye kana takatarisa munyika ini ndine mhuri ndiene richiziva kuti no ini hongu ndiri padanho rekutungamirira ndine zvinhu zvandinokwanisa kuita access nazvo asi ko kana mangwana ndikanzi handipo mhuri yangu ichasara ichiita sei kuhama dzangu nevamwe vose vari kurarama sei. Saka chii chingadiwe munyika izvozvo ndo zviri kundituma kuti ndizi nditore matanho handiri kutora nokwete nekuti ndine ari kundituma. Vamwe vanenge vachiti no tiri kutumwa navamunangagwa kurwisa vachienga vamwe voti no tiri kutumwa navachienga kurwisa vamunangagwa. Saka unoshaya kuti chokwadi chaicho ndechipi togonzi nevamwe noo munhu pamwe muri purojekti yecioe vamwe voti pamwe muri purojekti yemdc nekuti muri kutumwa kuzodai nekuti murida kuwikena party lot of things vamwe vogoti pamwe muri kutumwa na mire tyson waanti movement or whatever that they call it woti vamwe wodzino uri kutumwa najonathan moyo wako. Saka ndoshaya kuti chaiye chaiye ari kundituma wacho ndiani. Vanhu ngavasatituke kana tiri vadiki kuti vangafunge kuti pada hatinawo njere tinotovawo nenjere dzinofunga dzinoziva chakanakira nyika.
Aiwa mombobata makadaro vatsenenga mu titadzoka kwamuri asi zviri kunyanyo bata vazhinji inyaya yamakataura muchidoma vamaitimi vane huori zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuvanhu ava mombotitsanangura kuti ndianani.
Sekudoma kwatakaita tete shuviro yedu ndeyekuti mabandiko anotuma basa uda anotarisirwa kuti anga achita basa nebumburo remutemo vanofanirwa kuti vaite basa ravo. Mabandiko angafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission isu akaraise haya commercial crimes kana kuti maallegations ane chekuita nekukanganiswa kweupfumi vanhu vanotora mari mabhanga vachinoita mumastreets vanhu vanotora upfumi hwenyika vachiita mumaoko avo vachiita zvakawanda mamwe mabasa euori. Saka tinotarisira kuti kana tikange tasimudza nyaya yakudai vanotarisa nezvazvo ngavachiita ongororo yavo yekuti nyaya dziri kutaurwa dzinofamba sei nekuti vanhu ava vane mabhenda accounts vanhu ava vanotova nevanhu vavanoshanda navo nezvavanoita zvinotozikanwa nevanhu vese. Hatiseki dambudziko chete nekuti vanhu vanenge vachitino mune umbowo here mune kudi hapana pandinokwanisa tite kunge ndiine bank statement reindividual nekuti bhenga haritibvumiri asi mukati memabhanga imomo munenge muine vanhu vanenge vachirwadziwa nezvinenge zvichiitika ndo vanobuda votaura kuti mafambiro ari kuita nyika mafambiro ari kuita zvinhu ndiaya neaya. So ndinongoti inini ndanga ndichitsanangura vamwe masikati kuti ndingafanana nemunhu ari kufamba pamugwagwa anoona munhu achirohwa nemutsariya inonzi hit and run. Handina kutora vhidhiyo handina kutora picture asi ndorega here kunomhanyara kumapurisa kuti ndo zvaitika ndo zvandaona mota yakati ndo yarova munhu wamaona akuvara kana kuti asapo nekuti ndinenge ndichitya kuzoneswa nemapurisa kuti vanozotitipei statement zvafamba sei huyai kukoti kasingaperi uchinzi huyai ugoita witness. Saka ini ndakazviziva kuti no ndine sarudza yatinokwanisa kuita yekunyarara kana kubuda pachena asi ndakaziva kuti kana ndakabuda pachena pamwe chete nevarume vedu tichashungurudzwa tinogona kubvinga musangano kana kupomerwa dzimwe dzimhosva nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika kana kukuvadzwa asi takazviziva kuti hatingaregi nyika ichinyura vanhu vachitambudzika vanhu vedu vari kutambudzika tisi nekuda kwevanhu vashoma vari kurarama vachita sevanorarama vakamirira vamwe kuti kana ivo vaguta vamwe vese vanofanira kuguta nyayo iri kutishunguruta haine ine batsira zvimatongo zvenyika uye vanhu yava ngarege kuyepa kuti vari kushungurudzira kuti vane chipoka chavanotsigira muzanupi nekuti vazhinji vacho havatorina kana makadha anotaridza kuti inhengo dzemusangano dzimbori mbavha makoronyera vanhu vane utsinye vanoda kurarama vamwe vachifa panhau yekuti ndavanani tete takadudza kare kuti vanhu vatiri kupombera mhosva dzakasiyana siyana ndevapi saka tinoramba takamira ipapo hatimbocheuki hongu vakati vanoda kutisungisa vanoda kutiendesa kumatare hazvinai dambudziko asi tinomira pachokwadi chekuti zvavari kuita zviri kuuraya nyika zvavari kuita zviri kutambudza ruzhinji rwezimbabwe
aiwa tinotenda rambai zvenyu makabata ipapo vatsenenga mutichadzoka kwamuri Gibbs
so he is talking about the Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenberg, Kutata Guri of Sakunda Holdings, and Tafatwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association. So we are trying to get hold of them, and hopefully we are going to get hold of the three gentlemen. So now we've got another guest on the line, and that is Mr. Patrick Ndlovu, who is the Communications Director, Southern Region of ZAPU. Baba Ndlovu, unawachona njani? So briefly in English, we see that there are these suspensions in the ruling ZANU-PF party. You know, it's all about these youth having said that there's some kind of so-called corruption among some people that are linked to the presidium. So at the end of the day, these guys were suspended. What's your take on that?
The suspension before a disciplinary hearing is strange. We don't know how it is going to proceed on its disciplinary measures. But natural justice says someone has to be heard. An allegation has been made, and that someone is to be called upon to provide proof of that allegation so that we know whether those allegations are false or they're just malicious. But in this case, it now seems as if suspicions are meant to silence them. It's strange, but then again, nothing is strange in ZANU-PF. And these two guys are speaking like this from within ZANU-PF means there is something like that going on. It is strange that Rottenberg would be given the sole tender to supply the whole of Zimbabwe with ethanol. That's very strange in terms of corruption. That's what has been pointing out all along. That there is corruption in the awarding of this tender. So now ZANU-PF is saying, ZANU-PF in the sense of these youth, they are pointing out to their elders that there is corruption and they get suspended. To us, it's proof that there is corruption at that level. And there is also corruption in the administration of justice within ZANU-PF. Don't just suspend someone, start affording them a chance to be heard and to provide proof. Because we need proof from what Senangama has said. In these matters, they have to provide proof of what they have said. And those guys have to put on that defense. That's what the National Justice says. They are surprised at the now silence from that. This is not the first time that those names have been bandied about. But this goes after these small fish and leaves the sharks alone.
Yeah.
We are watching with interest.
Ngasikhangele ke ngesintu sibili, ngasikhangele uSenengamu usilayela. Ubekhuluma njalo lokuthi ufuna ukwenza lokhu kuthiwa yi-citizens forum khonyana zani kuyabe kule jaha lezaphu lale liyahamba khonapho ukwenzela ukuthi kuke kukhulumiswane phakathi kukachamisa lo mnangagwa lina likubona njani khonokho ukuthi bahlangane abafana laba kumbe ngithi amajaha lawa bahlangane bakhulume labo bathi ake likhulumisane kulungiswa ilizwe kambe kume njani khonokho abanye njalo bakhala ngokuthi izaphu nga yenza okuningi ukwedlule kwenza khathesi ngayo ilizwe enxele ingcono so cha khonapho ngesintu ba
okokuqala mtemba isixazululo sodaba lweZimbabwe alifuni muntu lifuna abantu ababili ngeke baxazulule udaba lweZimbabwe ngemva kweminyaka emibili kulo khetho sike sike sikhuluma ngokuriga sangeke sikhuluma ngokuthi umuntu watshontshela ukhetho ngoba ukhetho oluzayo is in 2 years time ukhetho oluzayo 2023 sike sikhuluma ngokuthi ukhetho luka 2018 ithilo izaphi ngeva ungakayenza kabi ukhetho futhi udaba olukhona selufuna amadoda ahlanganisa amagama nota amadoda amabili kodwa amadoda wonke ezimbabwe sazi sakhuluma ukuthi besiphela Pagosa in National Transitional Authority. Over if Zami is proved beyond doubt, which are Kwani, which are Bushi, it will vote. And the lie, Uchamisa, say it, and Mega Alfonso Kazulu. But I'm not sure that I will tell you part of the Kazulin with the National Transitional Authority, who lives with our local court. No, come to Tamavi. But you have only lay in driving. But Mavi was in Tibaba only lay. About whom time I could have a pan in Pompile. Singing it to a field. The government of Janus, I was high, you haven't done about the lay in Pomp. But this is way beyond their scope. So Kunamatota is Zimbabwe. It's a pan, it's full of Nisa.
I
said, I'm not going to go on a Namuka. Kunamatota, I tell you, I don't have a woman with Anna look to die.
Hayi hayi ubambe khona pho ngayindawo baba Ndlovu siyabuya kuwe khona pho marvelous
tinochingamidza vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona tiri kunzwa kuti nhare dzavatsenenga mundofunga moto wapera pafoni hatingaziye senyaya yemagetsi iri kunetsa asi tichiramba tichivatraya Fraser Chicks Nathan ari kuti maswera sei kupano vateereri nemikoko vatepfenyuri aiwa isusu tiri wadi zvedu dhimbiri yawanda hanza watching you I'm here in Durban Kelvin Mabaya ari watching you from Rustenburg nyaya yedialogue ichanetsa nekuda kwezano PF because ndiyo yakaoma musoro Kodi Mofu ari kuti ndifonerei achivhaisa namba dzake chai and please ndifonereiwo hama wadiwa aiwa tichakufonerai Crespo Tebe ari kuti tiri kuteerera tiri kuno kugokwe chipere kwakadiko kugokwe uko Patson Mataitai ari kuti Patson Naitai ini in Botswana I'm watching you live Courtney Mepi Koti ari pana kuti zanu yakundikana ngaingosarenda kani Courtney Avaisa number zake, Knowledge Ganzi Sao Arkuti. Good evening, Sister Mavami. Knowledge Gangama. Watching live from Boksburg in Gauteng, South Africa. Fraser Chicks Nathan Arkuti. I agree with Mr. Senengamude. Arkuti Arkubumira Nanava Senengamu Nijumishawanga Arkutaura. Kudzi Chige Arkuti. At least we got someone from ZANU PF. Anenjere ndokutaura kwaarikuita anza vechidika vanenge vari kunakidza asi ndiri kunzwa kuti panenge pane munyarikani ari panhare rikaitende kwavari hello caller
hello
makadi yenyu
tiri kwamakasimba here
takasimba tiri kutaura nani apa
taeni manyoni
manyoni manyoni makadiko manyoni
tiri kwamakasimba here
aiwa takasimba tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mugangwe
Hello.
Hello, taurai tinzwe manyoni. manyoni taurai tinzwe. Kwakamira sei kwamuri ikoko munoona sei? Hello, tikutaura nani apa?
Na manyoni.
Taurai ka manyoni, taurai tinzwe.
Zvavakaita zvekudzinga vakomana ava ndozviri kuti bata iri mugango tendeitiko.
Ndoiyoyo yamuri kutaura yekudzingwa kwevakomana vechidika.
Zvinombona akazvakaitika izvi kura yanyika teko teko munhu akada kutaura takashata momudzinga saka nyika yacho inofamba sei
aiwa ameno nokuti pane vamwe vari kuti hamufunge here kuti kushata hanzi napita magodi tichashandiswa futi saka munoti ipapo nevechidika
ichokwadi chozvo tichashandiswa vanhu vanoshandisana ivava zvikanakira hazvo titarisa
isusu tete mazve patirikuramba ka ndepekuti pari kutaurwa nemukomana uyu wezanu pf kuti vana vezimbabwe ngatibatane tisaite zvemapati songoita sevana vezimbabwe takachenjedza ndo takatanga vakambotidaro pakutanga chinobvisa mugabe vakatishandisa nawe yazanu pf tiri kudaro saka munhu wese zvine kuno kwasida kunyepera ikuno kuzimbabwe vanhu vari kuti vachaita vega sezanu pf because tikavabatsira zvinhu zvikabudirira vanotirasa totanga futi kufa nenzara ivava vakomana ivava mazuva taipinda murodhi tichirohwa isu tichi vakomana onai zvinhu zvarema onai zvinhu zvaoma vakomana ivanzo vati aiwa vachipiwa mainfomu yemapurisa vakomana ivavava ivava vari kutaura ivava vachipiwa vachinyatsotirova saka nhasi matoenda tonobatsirana navo vazvoonawo kurwadza kwazvinoitaka Tika garata wata uroti wa nawa kuna kwa chino mbuenda nawa mi mnangagwa na ana mnangagwa. Ezo shu wakuti kusha ena doma sikumbaro kundimaya wane vision na baba wane vision. Bise mungawa itelega isu sikese wano zimbabwa wacho kundikwa mayute kwa weko kukuzantiefu wata pinda vega muroti isa tuspeni.
Saka mnuna remangwa na raka mira sei kupanya ye dialogue ya vati wonga vacha misa na vamnanga gwanda ngabata urane munupa wana sei.
Ipapa kakutawara na papari chiki chukitika ndeje kuchiveza nipie fono tukusumuza nika wachaza ndi mnuna akunanga na chikafu nao magezi always manji mbura kwa gara kuna tuneka yukutenga. Saka wana tutajwa shika shwa nyanyoma, saka wana tutaka tigende, toto tupari tiki wano kwa na washito zirana. Kutea wanga tigende, itaka na iso tigano, wapinde watibakire. Isu usi utoji kuna president, ledu wacha misa, please, hakuna dialogue kitu. Kana tifa chafa kudara, panaka tisina kutombofa. ZANU-PF ushika yaba pa power, takuta ino urumende kwete ZANU-PF. Kanita nukusia investu kwa ni ZANU-PF. Karisee kutivuka hizi ni mainvestu ya waka tinga au ya. Hakuna investu ya rino ya Zimbabwe. Kana kune chini shino ni ZANU-PF. Bano zote wano siya investu kwa vopusta minda. Woji mwaje. Saka kuna zisemu wa rukuno italega. Kana rangari riplani la waronga. Arisu kutombo budira tukwa zapana ruku shida. Wakomana wa itu ola hawa. Na ini nduniwa toto wazi. Zilapa wakato turuwa mtaoni. Angari po ye yuli. Akato vega chini kumkema purisi.
Aiwa mashoko makuku tu saka daima wanamka nokutaura neyo urumende maiti chi msati maenda manyoni
ininde yango eta wanamka nokuona leo urumende ese cabinet ya mnangagwa ndikambozokera ku cabinet ndichitera zvaitaurwa na gaule zveze vanhu ve cabinet ya mnangagwa ndivo vanoenda vachinotaura kuti president zvinhu zvakanaka hapana kana chinhu chakambobvenda ava voti alright asiwa vachizviziva kuti isusu tiri kukuvara vachizviziva kuti maopositeni zvanzi musavapeka nambeu musavapeka rauku musavapeka nati saka daindaiona nguva yekutaura nehurumende yamunangagwa ngavatisiya havo vonombozorora because hakuna chinhu chanaka futi munyika medu kana pane chinhu chinonzi ZANU-PF imbavha vanoponda vanhu vane utsinye havabvumira vanhu kutaura zvinhu zviri kukurwadzai vanongoda ivo chete zvavari kuita mudzimai achiti fushai madomasikumbare baba achititengai mapoteto modya nemazveji saka isusu hatisi kuzvikwanisa this time vakomana kana vakanditeerera vaZANU-PF muri kunopinda murodhi mega isusu vana vezimbabwe hatisi kuenda muchaenda mega sezvanga muri takaona muchimata maZANU-PF mega isusu hatiko.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda imanyoni nete nekuramba muri pa program tione sana
chakanaka itete mai.
Our caller the imanyoni saying that you know she doesn't agree with what the ZANU-PF youth are saying, you know, calling for everybody to get together because she says takaitiswa kudara, meaning we've been through this kind of process where, you know, the people were asked to go on the street, but what happened after that, after they went on the streets, the power was given back to ZANU-PF. So she's saying she feels like it's kind of a trick and they are being used.
Yes, let's take a caller in London. That is Kumbuzo Mlalazi. Baba Mlalazi, unjani?
Chao, duwe mnako mucha.
Mnako mucha, unjani baba?
Hai na fani baba siya pia.
Kuhle kakhulu. Ye, nanku kuyenza gala lapu ngani kulo kutokoze la kubanjale ZANU-PF. Kumbwana njani kuna?
Ye, au. Ya na mtanji nkuli nda baba duwe.
Kakhulu.
Angazi nome lingana tina kutu wake. Indoda le ijakale elikhulumayo bathi
Tsenengam.
Tsenengane. Indoda le ithintala kubalekela khona amadoda amaningi but unfortunately izela kithi linye nje angeke lidatshule litshintshe libe linenge yize lilodwa. Kodwa kungananzelela Dube nangavumelani naye khona yilapho athi khona iZANU-PF neMDC kumele bahlale phansi ngoba iZANU-PF ibe ne 4 million in MDC ngokunjalo i-population yeZimbabwe wabaduwe it's over 10 million that is obvious so there's a blind spot naleyo mhlawumbe ungathola ukuthi ebalulekileyo abangakhulumi ngayo ukuthi what happens to these people aba over 6 million abangabalwanga khona kuma kubalwa abantu abavotileyo eZimbabwe. So makuxabane amabandla la MDC neZANU-PF that affects abantu beZimbabwe. So mina ngibe ngithi ma abantu benanzela into enkulu ukuthi i-dialogue is the only solution ezenzekile lakithi liye phambili babatuzi. Kodwa ke ama-politicians mabe negotiator, they will negotiate to their own benefit. Abantu populace bona bazothatha khona ukubeke phansi la Zimbabwe yabona ukuthi ungakhangela from 1980 to date into esebenza kithi ulaka omunye naye uvimba ngokuthi ithwangela I mean uchamisa simanaye omunye athi nathi simanivandalele kodwa kungananzela at the end of the day sizohamba uma ngonjalo sitokosilwa sinjalo after my elections sivumele siphinde sipile sonke ukuhlupheka kuza kithi so mina bengithi abantu abayekele inkokheli lezi abantu bananzelela ukuthi masilwa sibanga amabandla kuyiselizela kithi emuva. And then i-point engiyodwa ngazima amadoda la akhuluma umkhulu afoti laba abavuzula kolungaka ekhaya eZimbabwe lapho ukuthi mina bayasiza izenzele bengithi mina i-advise eyodwa nje mhlawumbe abangayithatha from someone ongatshola ukuthi ofana nami ukuthi they should understand ukuthi into enkulu ilizwe lelo leZimbabwe ma bebona bona benge-point abayikhulumayo kumele bona belidere kwanisa ukuyimela bebodwa not ukuthi bathi umuntu emathebeleni wozani sijoyine silwe nenkokheli enje nomasela anje ngolawo masela ma siqala ukubabona bona baphila nawo so mina I say le nto le especially region emathebeleni ayidingi abantu emathebeleni idinga bona abantu abangazwani abantu beharare
hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu ungathina lokusasa e
Siyabonga
Dube. Isibonga kakhulu. Kumbe kanti ufuna ukuyifaka ngesikhiwa 1 minute? Just 1 minute.
No, no, kurayisibona ngiyabambelela abantu baba. Thank you for today.
Daboka, baseko.
Daboka tata.
Yeah, okay, thank you, bye-bye. So he's saying, this is Khumbuzo Mlala, he's saying dialogue should be broader than, you know, what these other people are talking about. He says, well, you know, somehow it doesn't agree with what Senegam is saying. Says, you know, when it comes to this dialogue between Chamisa and Mnangagwa, he doesn't embrace everybody. He says there are some people that are left out completely out of this dialogue. So what happens to those people? You know, he says, like the majority of people in certain regions don't support the two. So what happens to them? So he's really worried about, you know, the population matrix that is talking about. Yeah.
I work on a hour, Chango Bakpindam Churung, what no chingamiza in Asi Trukukura isupam Soropesha, Trukona Jurguitika, Munika Panyaz, Matongir, Wenika, Trukona Batures, and OPF, Vechibiki, Godfrey Senengamu, Akambo, Miswa, Kunge, Ari, Ie, Nengore, Rebato, Rori, Arkut, Ie, Varku Kuru Zira, Kutipaven, and Auran, Pakati Pava, Emerson Monangagua, Namanelson Chamisa, Vachitisha Kare, Varkuronga, Kutipave, Negungano, Revichibiki, Chait. Munguwa ino TV la saka ndosha tukutarisa ipo pano Lydia Mudila arkuti you are joining the opposition and at the same time you want us to talk nice with you arkuta waravechi dika John Nguwa arkuti koma soja acha puri vanu ere nema purisa kurola kure madza vanu Kevin Murinda aripana kuti I'm Kevin Murinda from Mozambique ndifonere iwo ndiri kuno ku Mozambique in Nambane John Nguarkuti, those boys, they are Rouge Zanu PF in sheep's clothing. Boas Jayagura, my sanctions, ne corruption, Zishande Pamwe, Jurushanda Pamwe Kuraya Nika, Anzina Lydia Mudila, Ngazuende, Hatishi D. Doctor Akwarkuta, Boas Jayaguru, Anzi Kutaurirana Kweva Viri, Kwaka Kosha, not Marara, Anutaurwa Ayo. So one of our followers here on VOA Facebook page is saying, he supports that there should be dialogue between the two. So, very, you know, different views, but some are saying no.
Let's hear from the ZAPU Communications Director for the Southern Region, and that is Mr. Patrick Ndlovu. So, Mr. Ndlovu, I think you heard Mr. Mlalazi saying that there's a problem. Hello, Baba Ndlovu. We are this. Yeah, we are this, Baba Ndlovu. Yeah, so I think you heard Mr. Mlalazi saying that, you know, this dialogue between Chamisa and Mnangagwa doesn't embrace, it doesn't include everybody. So he says, you know, let those two discuss their issues. So what happens to the other people, you know, like ZAPU and others, you know?
Yeah, well, what we need to, what's peculiar to both Mnangagwa and Chamisa, like, they're both very exclusive in this so-called inclusive dialogue. Chamisa himself caused other people losers. He doesn't recognize him. I say he was talks, oh, we told him Mnangagwa. What about the rest of the population? Even if he did get these 2.6 million votes that he claims, they certainly don't give him the right to speak on behalf of everyone else. He doesn't respect, not for him. The same with Mnangagwa. They are all exclusive in their court of decisions who are here to come to the chamber. That's why even the proportional representation system that we are advocating for recognizes someone who got 1,000 votes. Because if even 1,000, those 1,000 are Zimbabweans. They have a stake, they have their own state. They are even business people in Zimbabwe. Why should their vote not be yet? The problem is Mnangagwa and Chamisa. They are all exclusive. They do not inclusive talks. They think the solution comes from them. It doesn't come from them.
Yeah, so thank you so much, Baba Ndlovu. Still, Baba Ndlovu, Colombo.
Hello, caller. Hello, caller. Dinendanzo to caller with Anita Dropa Sakarigatingo, Viringa Junior, Wanevano. A John Ngua, Aripa VOA Facebook page, Yabia Shona, Arguti, Gads by Zega. As Gads by Anizega, Zemudanga, Rimwe. So he's literally just saying, let them fight amongst themselves. That's one comment right there. Aaron Rangwani saying, I'm watching you from Durban. Keep up the good work. And those are Arguta or a festive. Nyeketa Arguti, Avavaninge Mashurugui. So very interesting.
Yes, Lokola.
Yeah, you can go.
Yeah, what is Kulma Lokola way to? What's it to when? Baba Mpofu Kunjan.
Siyaphila njani baba?
Siyaphila mpofu. Akutsho mpofu ukuthi siyezwa lapha kulamajaha ebandla leZANU-PF angani amiswe umsebenzi. Kancane khona ngale ZANU-PF ngoba bekungazani sebeyembule ibheju labantu abadala. So kungani kunjalo. Wena ukubona njani konke lokho?
Hayi ZANU-PF ingangumthetho ibahluke kumsebenzi kudala baba. Sekungcono kungcono bekutela ithuba abanye MTC nayo esibonthenza.
Ukuthi kambe i-MTC ingangena nje kungela ama-elections. Anti eZimbabwe kungenwa nge-election. Kuthi ungatshiya nje umbuso uthi nakho phela mfowethu.
Ngoba manje kwamanye amazwe siyahlupheka yilabo abantu. Manje silala ema-bridgini thi. Siyasalwa kwamanye amazwe siyahlupheka.
So manje kumele kwenziweni mfowethu. Nampa phela abantu bezanu amajaha la athi ngcono kwenziwe i-national convention. Abantu behlale phansi bekhulume ngakho. So yikho bakutshoyo lokho.
Hayi ngcono baphume bahambe banikeze abantu.
Manje baphuma njani phela mpofu kuyahlupha into le. Ukuthi ungathi umuntu uphuma uhambe wehlulekile. Kuyakhathazayo.
Laba bantu bashiwa kudala abona kuphela abanesihlophi sekela kusaphila umgabi laba bantu bayafana nomgabi into eyi-one. Ngcono baphume nje total.
Yes, siyakuzwa sibili uthi baphume kodwa siyakwazi ukuthi kwenzakale khonokho kuyahlupha phela umbuso kawuphakelwana njengegwayi lokho uyakwazi so nxa usithi baphume bakhithwa mbani. Bakhithwa njani? Bakhithwa njani pofini? Ye, bakhithwa mbani.
Abaphume vele bashiwa vele futhi banesithuthi abantu ibona bahlukumeza kwamanje sihle enhlathini indaba yabo. Ncono baphume total bahlukile kudala laba bantu. Alokhu kuhlupha.
Hayi siyakuzwa mpofu sibongile ungathina kusasa ba.
Okay, siyabonga.
Yeah, that is Mr. Mpofu is insisting that you know ZANU-PF should relinquish power. He says they've done nothing.
Interesting take there, but there are a few people who are asking us to call them. Thank you, Varukunyora Pano, per Facebook page, Yeduye VOA, Shona, Trukukonai, Chi, Arguti, Kanapane, Vanunya Tsons, Washa, Kanaka, Senegam is right. Please call me, per number, Zangwa, voice number, Varuku Zimbabwe, Titaure, Pungwa Zedu, Iwa, Chi, we are going to call you, Takuzwa, Tanaka, Chi, Sans, I'm watching you from Botswana. At Nukutendai, George B. Summerhorns, I wa vaiso number zao apa chakufonerai. Lydia Mudila, and Zapu, guys, you are a problem. MDC has advocated for everyone, but you always find fault. So, I can't funga varu tawana na guest with that
Pana respond, yes.
I think Kanavaripo he can respond to that one.
Mr. Ndlovu, can you respond to somebody who's saying Zapu is always a problem?
Yes, because Zapu tells the truth. We are a problem because we tell the truth. We do not want to fight with MPC or Zan, but we are telling the truth. They are both exclusive in their approach.
We
do not say we never called anyone a loser. MPC called people losers. Did you ever call anyone a loser? That's why we are a problem, because we are their conscience. We tell them the truth.
Saka sisilidia mudila manzwapo vabva vapindura zvamanga mavhunza vari kuti ivo zvamuri kutaura izvi aiwa havabvumirane nazvo nokuti vari kuti ivo sezapo vanotaura chokwadi semaonero avanenge vari kuchiita saka ndozvavari kutaura ipo pano asi tinofara chaizvo kana vanhu vachiuya vachitaura pfungwa dzavo nokuti pano tinotambira pfungwa dzakasiyana siyana uyezve pari zvinotanga tiri kuedza kuti tibate veMDC kuti vauyewo vataurawo pfungwa dzavo nezviri kutaurwa nevechidiki ava MDC yava Nelson Chamisa kana paine vakateerera vangada kupinda muchirongwa ingonyora ipo pano tikufonerei asi vatanga tiinavo ndiva Godfrey Senengamu nhare dzavo dzinenge dzadona asi vanga vari kutaura ivo kuti zvavakaita izvi vakazviita vakazvipfunga vega uyezve vari kuti ivo ndavabvunzaini kuti kova Senengamu vanhu vari kubvunza kuti makatumwa nani vakati havana kutumwa nemunhu vati ivo semaonero avo nyika iri kuramba ichienda kumawere upfumi hwenyika huri kuramba uchidona saka izvi ndozvaita kuti vabude pachena vachitaurawo pfungwa dzavo saka ndozvatinazvo ipo pano saka kana muchida kunyora nyorai namba dzenyu tigowanikwa tichikufonerai Gibbs
baba Ndlovu nxase sikhangele sibili kuyiwa pambili lapha kubanjwa njani konke lokhu kukhanya phela kulohlupho lapha Ndlovu olokuthi kulabantu abe-MDC la kulabantu bezanu la kulabantu bezaphu la limaqamqamu pho ke ukuze kulungiswe ilizwe leZimbabwe kuqaliswa ngaphi kuye ngaphi napha abafana laba bezanu PF but bafuna ukubuya le Citizens Forum kuti nxa ukhangele ilist yabantu abaabe ngama-participants abe-MDC ikachamisa abakho so kutshengisela ukuthi maybe kuvele kulo hlupho pho ke kuqaliswa ngaphi kuye ngaphi akutshela abantu sibini
okokuqala okuhle ukuthi sebevuma ukuthi kulo hlupho kodwa siphinde sethule ukuthi ekuvumeni kwabo bakuyela khonaphana November 2017 ukuthi bantu befuna ukulungisa uhlupho olwelizwe balungise nabo uhlupho olwezisho zabo sebebile bade pana kodwa ngikhona ngayo sebedinga usizo phandle ebantwini bathatha lokuzayo udubo kumbe isicwazelo sabantu bakezo kwabo asenge ngo-2017 kwathiwa chinhu chedu ase chinhu chabo ngabantu sichinhu chabo kube bodwa khona phandle bangathi sebezicabana bodwa sebesibiza sebelamulela ngoba sekathe silungisile bathike bathi chinhu chedu futhi ngoba wanti ukhulumile lapha ku-press conference ukuthi behola kuzanupiyef ukhulumile ukuhamba nemoto yezanupiyef angitsho njalo bangaki isayizi yakhe abakholayo bangaki isayizi abahamba ngezimoto ngoba sae sebeqabane uzanupiyef sokuthi banzima hhayi angafuni ukusebenzisa abantu ngechinu chabo ichinu chabo ngoba kuze ichinu chabo yakho
ye ngicela ufake just 1 minute kwapha ngesikhiwa ukwenzisa abantu bekuzwa abanye abangazwanga isindebele
okay I believe that ZANU-PF is abusing people in their personal fight. Senengamu has benefited from the corruption of ZANU. He did admit that he's getting a salary from ZANU-PF for whatever position or whatever profession he has in ZANU-PF. And he's driving a car for full benefits from ZANU-PF. How many people of his age and generation are driving those cars for getting a salary? In our the youth, the unemployed youth, the suffering youth, the unemployed youth because of ZANU-PF to come and help them fight their personal load. It's like what they did in 2017. They asked the people to help them get rid of Robert Mugabe. Then the moment Robert Mugabe was born, they turned around and told us, the Cosa Nostra, this thing is ours. It's their mafia. That's the very same thing. You call the youth out into the street. And then the problem has been solved by the youth. You turn around and tell them, a quarter nostril, this thing is ours. A new mafia has taken off. They've been told they are personal fights a lot. They shouldn't involve the other youth. Because they are fighting the unemployment and their hunger. Why is driving a luxury car from the next year?
and getting paid a huge salary. I'm sure in US dollars from Zambia as well.
Mm. Thank you so much, and stay on the line, Mr. Ndlovu. Marvelous.
Tukona pana pa VOA Facebook page. The Shona tina Hope Kabaya. Arkusiyo, please, let's not worry about the messenger. The message is the common denominator affecting all Zimbabweans. Kevin Murinda, Arutisano PF, Ifariri Chokwadi, Ndoku Saka, Vaku Zinga, Vakomana Ava, Nekuti, Varutaura Chokwadi. Asirika, there is a call, I think. Hello, caller.
Hello?
Hey, Tukusora Nanu Yezemur Kupi.
Muta na Koma Trust, Rigo Habaroni Bosan.
Itaura Yenutinski.
Okay. No, I'm not mistaken. They are not in a good way.
Mm-hmm.
But first of all, if we look at it right now, as we know, as a country, we were actually supplying the whole standard staff.
Mm-hmm.
Education is one of the best in Africa, if not in the world. But right now, if we look at it, all those things have been just mentioned. They've gone actually almost to zero.
I mean,
they supply to cover the whole SADC and some other countries out of SADC. But we're just doing right now, the whole, right now, wherever you go, you start in Zimbabwe. You end up with Israel, you end up with Israel, It's not like we're going to bed, but we like traveling to go in Suriname. On which and our ticket is fine. We are qualified people who are here in the Dominica, the Korean train that in my qualification to talk my bus. But that is not what we wished for. Everyone at Kunze was wishing for a good Zimbabwe. Even me myself, qualified somebody, there have been someone to get along. But every time, like my reconciliation between like 2008, reconciliation between. One piece of MDC. We were all hoping, but I know, I think now things are going better. But all of a sudden, by the time 2014, things changed and they went the other way around. So that it's something that is actually torturing us in Zimbabwe. We are hoping, we are really willing to go back home, try to rebuild our country. But Nika Yedu, the management in Nika, there is no management. Nika, my managers are actually, one of them are so greedy. When you want to try to help, you put your finance, go to our business, they'll start ripping off, they'll come with some stories, checking your finances unnecessarily. Yes, they're supposed to check the flow of finance, but there's the other way, they check in a way whereby they'll blame you for something that you did not do.
I watch not and transmove any over a Kanaka. I think you have a caller.
Yes, I've got a caller on the line, and that is our third guest, and that is. Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. Kutuwa kulo moyo kukala. Sikale, statu wabu moyo. Iko mweni. Iba moyo, unawachona njani?
Asia pila, tuweli njani.
Asia pila, unpanda moyo.
Iye, unpanda moyo.
Iye, moyo. Akutu pila, nantu uta walolu ulokuti u ZANU-PF. Unganiso kuzale lingwe. Uwena mbona njani, uweza kala kuna ngani?
Iye, ahi, kuna kuya kuna kala kui, mpe, ibonakala ukuthi abantwana bayahlupheka kodwa ngoba uphuma kuZANU lo mfana hayi kusuke kungathembisi into ezeZANU ngoba engayenza ngani bamxotshile kade akukhona nje okuhlampungwane okutshaya amanzi khona lapho ye okuyiko kukhona nje abantu befiltini sonke sihlangene abantwana beZimbabwe. Mina kwami ngikukhalelayo akuke kulungisa indaba yezaphu. Izaphu yiyo vele nje ixoxoxela sendaba. Mayi Zimbabwe zifuna ukuyikhulula ngoba MDC nezami bazabe belokhu bechana emuva kwendlebe omunye udoselale omunye udoselale barigane angazi kuza kube nini.
Ye, so utakulungisa izaphu nangwakho.
akulungisa izaphu izaphu mhlawumbe kufanele le Dynamos le Highlanders izaphu lezano mhlawumbe singakhuluma olunye ilimi oluzwakalayo asisolo kwayenzakala ukuthi kube yiunity kwakulungile ngoba kwasiza impilo zabantu kodwa yayibuyele ayikhulule khona lapho yiko lapho ebotshe khona
hayi siyakuza kakhulu ke emoya ungathina kusasibe lempela veke enhle ba
hayi ngiyabonga dube kanibe lempilasontenje
hayi kulungile kakhulu so that is Mr. Panda Moyo he says Zapu is the only solution to all this that is happening in Zimbabwe and then let's go to Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF Mr. Gaule lizitshona njani baba So people are saying there's another wave of factionalism in ZANU-PF. Give us an insight of what is happening. You know, your party has actually suspended three youths, and these are very powerful youths, you know, accusing certain people of corruption and maybe, let me put it this way, of actually bringing down the state of Zimbabwe. So can you chip in there?
Yes, Gibbs, but let me begin by saying ZANU-PF is a very big party, and you expect such things to happen in a big party like ZANU-PF.
Mm-hmm.
It's not surprising, really, that all these things are happening in the right now. They are held even then for our party. Right from the beginning, that is what Mugabe used to say. That is, ZANU-PF survived through some, from the past, some people fighting and all sorts of things happening in the party. But yes, of course, I was listening, and I was a good listener today. When some people of the opposition started praising our guys, the young guys in our party, those who have been suspended, I'm happy to learn that some people really know that in ZANU-PF there are people who are serious, who mean to serve the people. And this is exactly what was coming from these other people who are contributing today. To say, no, the party made a mistake by firing those guys, by suspending them, whatever. It appears as if these people are supporting the guys. And this is, I'm happy about that. But now that they can see that amongst our people in ZANU-PF, there are some people who are sincere, who mean to save the people. This is exactly what I'm happy about.
But Mr. Kaule, just a question here. What's wrong with pinpointing that there is a problem in the country? Like, let's say, naming some people and alleging that they are involved in certain in some deals that are not proper. So what's wrong with that?
There is nothing wrong, nothing at all. ZANU-PF is a democratic party. And as it is, good, I don't think there is anyone. If one is the whistleblowers or whoever, you make a lot of noise, we have a serious problem. That is corruption even then. Mm-hmm. For us to move forward, all what we need to do as a government is to eradicate corruption. But then there is nothing wrong. But anyway, I'm not saying if the party made the wrong decision to suspend those guys, no. But I'm saying people are free to say whatever they want to say. Mm-hmm. People are at liberty. People, that freedom, it is enshrined in our constitution. So people have got their right to say whatever. And people have a right to say, to make a lot of noise about things that they're not happy about.
Mm-hmm. I see. I was about to call you. Still, I'm going to call you.
Tiri kuedza kuti tibate vatawanda dzokora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti tiwane kuti tichipawo madivi kumapato ari kutaurwa nezvavo eMDC neZANU-PF ipo panotinzwa kuti ivo vari kuti chive MDC panyaya iyi nekuti vechidika vanga vari kukoka ivo vachitsi dai zvaibvira pawanikwa ipo pachiitwa naurirano pakati peMDC yavaNelson Chamisa neZANU-PF yava munangagwa saka tichada kunzwa kwavarivo veMDC kuti vari kuona sei zviri kutaurwa nevechidiki tanga tiina vatsenengamo ipo pano palive talk vanga vari kutaura ivo sekunzwa kwamaita pakutanga pechirongwa vachitaura kuti chii chakavaita kuti vafunge kuti vabude pachena vachitaura ivo vachishoropodza uori huri munyika pari zvino saka tiri takamirira zvedu vadzokora veMDC regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano pafacebook page yedu yeVOA Shona tinava jokora regaitende kwa wari. Hello, vajokora.
Akadi tetema velasi.
Aiwa, tiri wadi nguwa edu ndo ya jikana na saka ingoti gaga gamchidimbu kutimunona se shuruguta orwane vechidika vave zano PF.
Ah, ina pana changanya ya kutawura panyaye wakumana we zano PF hawa. Nekuti chakache njiza ni chakatanga. Iitori toro ya zano PF ya tuta kunzi tipinde wanawe Zimbabwe. Tiitambi iskwe. Saka mbutambiswa kare, saka atana kutambiswa zvakare. Saka isu ngati kutarise zvavari kuita, tichiona kuti vari kuita sei. Asi ngatiregedzei kupinda mairi tsoro yavo, ngavatambe tsoro yavo. Nekuti tsoro yacho haina kukwana kana vachitaura ivo kuti munhu anorairidza advisor wapresident imbavha. Votaura kuti president wacho haasi imbavha. Nekuziva kwatinoita Zimbabwe yedu isusu, tine vanhu vakaita saObed Mpofu. Naivo president vacho Mnangagwa. Vane uori unozika vane vanhu vese. Zvatinoziva tese. Vatata mapepa akanyorwa United Nations. Kubva ku DRC. Vaingonongedzerwa. Kumadiamonds ekuchiyadzwa. Vaingonongedzerwa. Kupi kwese vanenge vachingonongedzerwa. Saka nhasi kana vakutaura kuti ngana ari korapu. Ngavachibva vangotaura vese. Kwete kusiya. Vakatanga kusiya vatafunga kuti takukaviswa bhora remapepa. Zvatakaitwa goreriya. Saka isu sevana veZimbabwe ngatirambe takashinga tirambe tichirwisa zvatiri kuda isusu kuti tibvise nyika muunhapwa hwatakaiswa neZANU PF. Ndozvatinofanira kuramba takatarisa izvo.
Maybe if you can just tell us your view as MDC in English on what the ZANU PF youth are alleging. They are calling for dialogue between your party MDC led by Nelson Chamisa and ZANU PF led by Emmerson Mnangagwa.
If it is the issue of dialogue, as MDC, we have always said that we are ready to have dialogue, but we don't want to have dialogue at the set out. Let us have dialogue at a neutral venue, and that dialogue must be underwritten by a neutral guarantor, probably from SADC-AU or any other country. We don't want ZANU-PF to be the referee in those talks. So as MDC, we have made our case very clear that we are ready to have talks, negotiations anytime. In fact, it was President Chamisa who started saying, let's have the dialogue before we do anything else. And we are just waiting for them. So on that, we are fine. We are very clear. ZANU-PF just need to come out of their high horse and come and meet President Chamisa. But as for the issue of corruption, if ZANU-PF youth are serious about pointing to where the corruption is being done, they should start right at the top, at Emmerson Mnangagwa. Why are they leaving him out? We know Obed Mpofu is one of the most corrupt people in Zimbabwe, but he is not being mentioned. So if they want to talk about corruption, they should talk about everyone who is corrupt. Otherwise, we think it's just a game that they are playing, and we know how that game ends.
Mm-hmm.
The people of Zimbabwe will be the losers.
Now, yes. Yes, thank you so much. Let's introduce another guest here, just to say one or two words. That is Mr. Kauli and Mr. Tsokora. In terms of corruption, if you say somebody is corrupt, we should have a bit of evidence. So now, let's go to Mr. Kauli. Your last word, Mr. Kauli.
Yes, Capital South Africa, ANC, suspend Malema. What's going to Malema of Malapa? In answer, the thing that is about the one the normal matter of Halam, Mr. Zabawens. So, in party, in many is MPF, in many civil candidates who say Konoko Gaku.
Yeah, it started to.
Who committed to Malay?
I started to spend the Babakode, Sabakudu at the first. So, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Godfrey Tsenangamo, former ZANU-PF Secretary for the Youth League, Mr. Tawanda Tsokora, MTC, led by Nelson Chamisa, is here in USA, Mr. Patrick Ndlovu, Communications Director of ZAPU in the Southern Region, that is Matabele and so forth, and Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF.
Mm-hmm.
Signing off is Kip Skube in Washington, D.C. Papa is Lovu.
Tinotenda vese, vangavari pachirongwa chedu, ini ndini marvelous mplanga nyahuye, ndisite muvene weekend, yakanaka.